tichienda right into the point ye Daily Maverick report yekatiyo yavabudisa hazvindi tatisi kuti ndigogudzai kuti ichi chirongwa chamukoma wedu Hope Chingono ndo vane agenda yavo yavari kuramba vachipusha havo yokutsoropodza nekubudisa dzimwe nyaya dzinenge dzisipo kuti vanhu vafunge kuti ndo zviri kuitika kuzimbabwe athink hapasipo kutanga munoziva nyaya yedrugs iya yakazokonzeresa kuti Dr. Obadiah Moyo vazoshaya basa ravo zvakatanga namukoma Hope saka kana tichiteera tinoona kuti mukoma Hope havasi n'anga havasi profet vanenge vari kufidhwa neinformation nehoever anenge vachivafidha ende ndavakuona kuti pokutanga paya padrugs vakanga vasiri against president but I think nenyaya yekuti mukoma Hope vakanetsana nemitemo muzimbabwe for some time vachisungwa vachibuda vachisungwa vachibuda vanenge vakutageta president wedu wezimbabwe comrade Hidden Ndangagwa ndokwavapinda nenyaya yavo
maita vacharumbira vamuringai munoti ine zvataurwa navacharumbira pamwe chete negwaro irori
ndokuona kuti sekuru vangu vacharumbira vanenge varotamba chisveru nechokwadi Daily Maverick haisi kubudisa zvinhu zvitsva panyaya dzecorruption muzimbabwe tinoziva kuti un yakaita mainvestigations a1988 to 2003 kucongo akabudisa nyaya idzodzidzi taona futi kuti china iye inonzi all weather friend yezanu pf yakati iye yakatenga fodya at the rate of $9.05 US dollars per kg zimbabwe kwakuuya ichiripota iyo kuti vakatengesera china 4.8 million kgs dzefodya but iyo china iri kuti yakaripota 115 million something kgs saka tiri kuona kuti apa zanu pf nevanhu vari muutongwa naivo vemukuru vamunangagwa vanenge vari kubira nyika yedu mari kubvira kwekutanga
vacharumbira mataura eminyaya yekuti vachingono ndo vamuri kunongedza panyaya iyi vachingono vanga vane simba rakadii zvekuti vangazunza nyika sezvayaita izvi nenyaya yeuori
vachingono hapana powerful yavanayo what I've realized is vanenge vachitawo mileage yavo yokuti vave popular because kana ukatanga kutaura pamusoro pegovernment napresident uchiramba uchizizokorora unogona kuitisa kuti mileage yako yokuti uzikamwe itiwedzerei as far as the government is concerned kana even ivo president vedu makambo wavo here vachitaura nyaya yahupo yechingono kana kumeshena zita rake havamesheni saka isu sezanu pf handiti we are not bothered by chingono nezvese zvanemaatarenzisi yake anoita
vamuringai zvamataura imi kuti hapana zvitsva panyaya iyi yeuori pane zvinoshandurwa here negwaro iri kuburiswa kwaraita iyi
because paisa papa vanhu vanga vasina chokwadi kuti zvinhu zvakanyatsomira sei saka ezvinezvi kune empirical evidence yatinoti empirical evidence ino iri kuratidza kuti uori hwakatanga karesa vamugabe pachavo vanga vataura vasati vabviswa pautongi kuti kwanga kwashayikwa 15 billion saka tiri kuona kuti zviri kuramba zvichienderera mberi
ndimbopindawo
vacharumbira pindai tinzwa
takatora nyika handiti ka tikatora ivhu kuvanhu vaifunga kuti they will never leave zimbabwe and that's the crime we have committed handiti ka it became a crime of our life but we'll get over that
thank you
all these things zviri kubva panyaya yekunzi takatore nyika yedu
thank you
nyaya yemasanctions ndo nyaya iri kuramba ichitaya kuti economy yezimbabwe politics zokuzimbabwe dzirambe dziri pacenter stage
vamuringai zvingagadziriswa sei nyaya dzeuori izi mashoko enyu yekupedzisira
nyaya yeuori inotanga patransparency kuti tive transparent kana kujekesesa kwekuti nyika inofamba sei number one number two accountability accountability inotanga nelegitimacy saka ngatitangire ipapo